mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vemabhizimisi vanokumbira hurumende kuti vawedzere nguva yekushanda vachiti mabhizimisi avo ave kutatarika. Sangano reJuly 31st Movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzikiswa pamusoro peCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina nemazana mana ane gumi nevatanhatu 4,416 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru makumi mashanu zvine makumi mashanu nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevatatu 2,552,573. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvipfumbamwe ane mazana mana ane makumi matanhatu nevatatu 1,619,463. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi masere neumwe 124,581. Vapora munyika vachiita zviuru zana zvine gumi nezviviri zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 112,399. Gurukota rinoona nezvemaindastri Dr. Sekai Nzenza vanoti nhasi dare remakurukota riri kutarisirwa kuzeya nyaya yechikumbiro chavamwe vemabhizimisi chekuti vakwedzerwe nguva yekushanda sezvo vari kuti mabhizimisi avo ave kutatarika uye huwandu hwevafi nevanobatwa neCOVID-19 hwaderera. Dr. Nzenza vanoti dare remakurukota richatora danho mushure mumusangano wekomiti inoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 reNational COVID-19 Task Force. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakaudza Studio 7 kuti vakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Dr. Nzenza nemamwe makurukota tsamba yechikumbiro kuti mabhizimisi avhurwe kwenguva yakati rebei sezvo ave kutatarika. Pasi pechikamu chechina chekurwisa COVID-19 kana kuti level 4 lockdown, vaMnangagwa vakati zvitoro zvivhurwe na8 mangwanani zvovharwa na3 masikati. Asi vaMutashi vanoti vanoda kuti zvivhurwe na6 mangwanani zvovharwa na10 manheru sezvo vanhu vanoguma voungana vachida kutenga zvinhu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Vano tambira dano rekuti mabhizinisi abvumidzwe kushanda kwenguva yakati rebei.
Isu takagara tati taida kuti ma trading hours aitwe extended nokuti kuona kwedu anga ari too short.
Asika chikonzero changa chichipwa nehurumende mukuti zvitoro zvikurumidze kuvharwa. Chinangwa changa chiri chekuti vanhu vasaungane ungane kusvika manheru vozo manyidzana vachikwira mabhazi. Pane dambudziko rei zvitoro zvikavhurwa kwenguva pupi pupi?
Kana ma trading hours ari mashomanana pazuva, vanhu vanozara mumasupermarket zvichikonzera kuti dzimwe nguva chirwere chingagona kupararira.
Chikumbiro chenyu changa chiri chekuti zvitoro zvivhurwe kubva nguvai kusvika nguvai?
Taida kuti ma trading hours ange ari normal from 8 to about 5 kuitira kuti makambani nevanotengesa vawane mukana wekunyatsotengesa uyo vanhu vapinde muzvitoro kana mekutenga munzvimbo dzekutenga vakafaranuka vasina kunyanya kuwandisa. Tiri kutoshama kuti vemaretailers vava kuti mahours anga avandudzwe.
Sei muri kuti makushamisika nezviri kutaurwa nemasangano anomirira vana muzvina zvitora?
Ndivo vakanga vari number one kuti mahours ngaadzikiswe. Saka zviri kutotishamisawo, asi zvinhu zvakanaka kuti mahours awedzerwe. Tinofunga kuti task force ikasangana nhasi sezvamuri kutaura kana kuti sezvataurwa nehurumende ikaongorora mahours iwavo ikaita kuti arebeswe awandudzwe, zvinoita kuti vemabhizinisi zvivanakire. Asi tiri kukurudzira kuti tichengetedze utano.
Izvi zvingakwaniswe kuitwa sei chaizvo kuti vanhu vasatapurirwe chirwere ichi vachizoguma vafa zvakare sezvanga zvichiitika mazuva apera?
Matanho ese anofanira kutorwa kudzivirira COVID-19 anofanira kutorwa panenge pachiwedzerwa matrading hours iwawa. Saka tiri kutarisira kuti matrading hours anogona kuvandudzwa pakaitwa any review inoitwa panguva ino iri kutevera mazvita.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira ugaro hwevanhu hwakanaka reJuly 31st Movement richishanda pamwe nemamwe masangano akazvimirira mapato ezvematongero enyika, makereke pamwe nemamwe masangano anomirira kodzero dzevanhu rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira zvichitevera kuramba kutambirwa kwegwaro ravo renyunyuto nedare reparamende. Nyengo yesangano iyi uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti dare reparamende rakaramba kutambira gwaro ravo renyunyuto ravakasvitsa kwavari masvondo maviri adarika pasina zvikonzero zvakapiwa uye havana kuwana minduro. Sangano reJuly 31st Movement pamwe namadzisawira aro vakasvitsa magwaro enyunyuto aya kudare reConstitutional Court, kubazi rezvemutemo pamwe neparamende masvondo maviri adarika vachikurudzira kuti zvinhu zvina zvinosanganisira kuvandudzwa kwemutemo ine chekuita nesarudzo, kupedzwa kweuori, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti vemakereke havana simba rekudzinga nhengo dzinenge dzisina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reparamende sezvo tatadza kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Ngati nzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vaKandemiri takatanga tangozoona ava manewspaper zvabuda manewspaper kuti vakariramba gwaro redu. Kubva tazoverenga Hansard ndomatazoona kuti alright, zviro kwazvo havana kugamuchira chikumbiro chedu nezvinyunyuto zvedu zvanga zvabva kuvagari veZimbabwe, hatingati macitizens. Hatina kusvitswa zvachose midro yavo havana kutingira tipa kana vati zivisa tangozo zvone mapepa nawo
zvikonzero zvipi zvapiwa neparamende kuti irambe petition yenyu
zvikonzero zvavapa pamaverengere taita kumapepa nawo vanga vachiti ivo havana kugamuchira ndekuda kwetingati ma technicality havanga vachiti ndo avashandisa kuti varambire gwaro redu iroro
makasvitsawo petition yenyu kana gwaro renyu kudare repamusoro soro reconstitutional court pamwe chete nekubazi rezvemitemo mati mavanawo here mhinduro kubva ikoko
hatina kwatapuwa mhinduro zvachose vari kunyatsoratidza kuti hai zvinobve kuvanhu havanei nazvo kana kuti havape pfungwa dzavo zvakanyanya pazviri hatina kumwe kwatange tapindurwa kunze kwekuo kuparamende kwangotipindura kuburikidza nehansant uye nemapepa
matanho apa amaakutora iye zvino tichiona kuti paramende yaramba kutambira petition yenyu uye hamusati mapindurwa nemamwe mapoka amakasvitsa magwaro enyu
isu tiri kutoti bhora mberi kana vasi kutambira zvikumbiro zvavanhu isusu tichapfuure mberi nekuratidzira kana nekuratidze zviito zvedu sezvatinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yezimbabwe ndouye chimwe chandoda kutaura ndechekuti struggle iyi yakakura zvekuti haingamiswi nekurambidzwa nematechnicality hatingatadzi kupfuure mberi nebasa rinokosha kudai rokugadzirise nyika yedu nekuda kwezvikonzero zvetingati zviri technical vanhu vanopfuure mberi nekuti kana pane pange kudzokorodzwa kusabmita zvakare tinogadzirisa topfuure mberi pachinokosha ndechekuti vana vezimbabwe nemacitizens ari kumashure kwepetition vari kuti aiwa ngatipfuure mberi kana ivo vasina mhinduro iri positive yavati vauya nayo
zvii zviri munyunyuto yenyu kana mugwaro irori zvamuri kuda kuti zvigadziriswe
chekutanga pane nyaya dzeuori dzatiri kuti uori huri kuwanda uye hapana zviri kuinzwa nenyaya dzecorruption ngapainzwe kuongororwa nekumise uori kuti nyika ifambe zvakanaka uye vagari vezimbabwe vagone kugara zvakanaka chechipiri tine nyaya yekuti taakuende kusarudzo pasina kuita inonzi realignment yemitemo yedu kuti sarudzo dzigone kuva dzisina kudzvanyirirwa dzakasununguka izvozvo zvinokosha kuti hatingaendi kusarudzo zvisati zvagadziriswa sarudzo dzatotisvikira idzi muna 2023
avo vange vari mutungamiri wetransform zimbabwe vari zvakare nhengo yejuly 31st movement vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union, ACTUS, rinoti varayiridzi havasi kuzoenda kumabasa nhasi richiti pachine zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa. Sangano iri nderimwe revakaratidzira nezuro pakavhurwa zvikoro. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa nhasi. Vachere vati sangano ravo rine zvimwe zvirongwa zvavasingakwanisi kutaura pari zvino. Tabata Vachere tikatanga nekuvabvunza kuti kuratidzira kwavo kwavakaita nezuro kwakafamba sei.
Nezuro takawanza tichiratidzira isisevarayiridzi weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe chete nevabereki vakanga vacha vakapindawo zvekare mukuratidzira uku. Uku tairatidzira pamusoro penyaya idzo munyika medu kuti hurumende yawanikwa ichavhura zvikoro zvingo zvembunyikidzo kuvabereki pamwe chete nevarayiridzi uye kuwana vasina gadziriro yakakwana uye pasinawo gadziriro yakakwana yaiswa muzvikoro maererano nedenda ratinaro recovid-19 uye nenyaya yemihoro yevarayiridzi nezvekare nenyaya dzemakufisi vabereki vanga vasina gadziriro. Saka nezviro chakawanikwa tichaita kuratidzira uku kwakanga kukatekeshera mukati menyika zvokuti vabereki vakapindawo mukuratidzira uku pamwe chete zvenevarayiridzi nokuti mune dzimwe nzvimbo hurumende yakazenge yakutoshandisa mapurisa kuda kudzivirira kuratidzira kwaiitwa uku.
Vabereki vanoti
vabereki vari kutsigira danho ratakatora isu sevarayiridzi rekuti zvikoro zvanga hazvifanirwi kuvhura panguva ino yekuti hapana zvaiswa nehurumende zvaita zvedziviriro yakakwana kudenda recovid zvadai kunge richiuraya vanhu vakawanda munyika uye zvekare vabereki vari kunyunyuta wachitikira wasati tayari kutawa isu sinesanga nore ama kamete roti ya zinyo Zimbabwe kuti wanu waifana kupiwa mkua ya kakwana kuti wanu washungani za mari kwete kuti uye masku usisi kwete kuti wanu ngozi kukira mangwana mazopi wa mazwa matatu kujusikoro za wakufuwa musire meunge kwa mbeni kwanzi kune lockdown uye sewari kuti nyaya tisonyi ya kakusha ino kakuti wana iriti wange wachipiwa muru ya kakwana saka wanu kufikira zose watukuta wa sanga na gama kamete drosi ya zinyo Zimbabwe do saka wanga wa tijoina pangurasira kwa taka itasuru
kwe urumende panyesu ya kambuta wa rairene suru
urumende suru wa ina kumbe ya chaura chunu
dano roma wa kutora njeripi maa kutokira kumabasa ere
isu wala yuzi kutokira kumabasa tinoda sikuru asichino kutokira kumabasa kana zipani siru zakafana na nekunge paine zakaifuwa mkukoro zineta kuti denda rekoviti zikapirana uye zekare zineta kuti tingi tukwasa kuinda ya tino ti capacitation kuti tine ukwasa ngoti tishivu kumbatacha chawa nacho uili asimu ureda kuti kwasa kunge tishita sakadaro
sakamuriku tinasa musikuenda kubasa
nasi atikuenda kubasa sekare uye tishangi tishizo wa ne mimwe ne mamu maitio ekura chitikia akasia na atikwase ilikuwa chaura parizino
abo vangwari mnyori mkuru we atus wa Robson Chere wari parunare kuarare ni Studio 7 Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Herald rinoti vamwe vevanhu vakatiza kurwiswa nevarwi vanokurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique vakatangidza kudzokera kumisha yavo nezuro. Mauto eRwanda ndiwo akatanga kuenda kuCabo Delgado kunobatsira Mozambique akazoteverwawo nemauto eSADC. News Daily noti Zimbabwe Revenue Authority pabite bridge yakabata mishonga inodhaka yakarambidzwa munyika inosanganisa mushonga wechikosoro weBron Clear. Mishonga iyi iyo yakawanikwa mubhazi reProliner zvaienda kuHarare inonzi yakanga yakanyorwa mazita evamwe vakuru vemauto sevatambiri vemishonga iyi. Kambani yenhau yeReuters inoti nezuro muvuro maneru America yakapedza kubudisa kubva muAfghanistan mauto ayo ose. America yange yave nemakore makumi maviri nerimwe ichirwa munyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo pa studio 7 mangwanani akanaka vateereri nevashamariri vacho ndinoda kungotaura zvangu maerana nenyaya yemaovhedhi akasungwa zvaenda kunoona vamutiri mwuyu maovhedhi iyayo noti pamberi nokusungwa ngavasungwe ngavagare kumba tiri mulockdown vanoda kungosera chimberereka mutauni hapana kana kwanomboenda nenyaya iyoyo vanodaramba vachingotambira vakabvirira kudhara kupiwa marubva mugaba achiri mupenyu vakapiwa ma50,000 avakadya vachitengera munhu makabhiji Madamura bachingo ora, chito bachingo ora. Kunga ambo gaya utu kwe isuzu wa nati ngambo ziwa payslip. Sata ambo bada kana payslip, sata ambo wana wakana basi. Tino zose, njini babaruwa barari. Ngawasu ungwa, ngawasu ngengwa zikuwaza kwasa.
Ye, makadili kwa pa studio 7 hapo. Nduguda kutaura nezo nyaya ya baba wove kutikuwa nzi wanawema wove eti wanawema soja wanawema polisa wese wakusapota nesu ni chamisa wakusapota MDC kundosu ilipo kaneba matitingarambe tishitamba chibora chisina mwea ere chibora chaka fuponja kare kare turamba tishitamba chibora ichocho tinotamba kabora notambika nga sikuero mmanyi sana ni zichembele za chembele kudara ameno imi mchine shungu nazo sarai nazo.
Mwanzo langa sade kuti nyangadza kuda kuti pa handizi kudainzirwa paonina pa Zambia kutochema chema wachiti handizi kudainzirwa handiti munangagwa wakaende here handiti ndo zano PF2 yachona wakaemerwa ndi munangagwa kona yanga asachema chema handiti kuti cheshe cheshe yataura munangagwa ndichona ichocho hapana chaanoramba mwanzora kuratidze kuti zano 2 iyoyi. Ya, ndina posani ndire parasini benga pa South Africa. Mwese wa nwe Studio 7.
Mamukase pa Studio 7. Mwese yenyu. Ainde zikanwa ni kungonzi rona. Shua pa Studio 7 hapo munotipa na uza kanaka na uzi noyeweza. Tino zitenda izo zoramba makadaro. Handina akawanda onduda ngo taura pa msoro pa iljiwi anozitika na chamisa haka wina hatongi Zimbabwe ano rewa nema ndi doro ilo rari kutaura uti mukai mbike doro ya for sure doro tuto ribika tijipembera kupa kwake tuendo runo hariku mbuda mwofisi mwongo hariku mbuda hati shunguruzo sere hati fote tese pana chamisa wanu kana mchivu wanga hati fote pana chamisa titore nyika nyika inake wana wa gare umuru gare wana wa shande ukwete shekudai wana wa jiko na kuna ugazirisa shekukura hude akona utaku papaji karo gami hile ugazirisa shekukura hude tikona za mbata bobo 2023 abuda mwini office.
Hilo gore nere itaka kukutu kwasi school fees ya pila zakanyanya asita kango uzo gomera kubadara school fees ya di bati anato asi kuchadziza asi li kuchadziza anato ndo pendri kuchivuta utese zo school fees yo yaka uwe kupila isusu to badara tino badara ine majidakishe nere ukaende kubasa unuana pay yako ya kadini ya kazara ipo mwezimbabwe mwati asi ukarova ine zo majidakishe nere. Saka apa panonga pane ma deduction here kana kuti panonga pasina mubvunzo wendinawo panonga pane ma deduction here kana kuti zvazvikundotorere avabereke kuite chikorokoza chekuti mwode mare munonga mwa kutomhanyire kuti abereke kuti dzidzai mare yakakwana ipo kusina dzidzo ndokusaka inini hangu ndambouya nechiti dai kwa kuri kuti president hako Robert Mugabe adzokera hake atonge nyika yeZimbabwe sezvo waikoshesa dzidzo aripo isusu taitopuwa mabhuku mahara maticha saimborovha waitoteerwa futi uri kumba kana ukarovha ndo saka inini ndiri ndabvuna sokuti apapo panodo kuti panga pakajekesa kana zvisiri zviro zvakade kunga zvokunga kubirana birana mukati zviri zviro zvefeya feya kuti zviri zviro zvefeya feya zvinofanira kunga zvine ma deduction asi kana zvisina zvinonga zvotaura kuti ndinofanira kubvisa mari yakangokwana ana asikadzidzi zvandofanana nekuti munhu wese uri muZimbabwe uri kuende kubasa kachero asipo unofanira kundoone pei yake yakakwana iri full pay ndozve zvinonga zvichitaura.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kanzuru yemubatanidzwa wenyika dzemuEurope kana kuti European Union nezuro yakayambira nyika makumi maviri nenomwe dziri mumubatanidzwa uyu kuti sezvo chirwere cheCovid-19 chave kupararira zvine mutsindo muAmerica, nyika idzi dzinofanirwa kuchenjerera vashanyi vanobva kuAmerica. Zvaitwa neEuropean Union izvi zvinoratidza kusagadzikana kwenyika idzi maererano nemamiriro akaita chirwere ichi muAmerica. European Union inotya nhamo yecoronavirus yeDelta iyo iri kuuraya vanhu vazhinji zuva rega rega muAmerica. Coronavirus isati yavepo, zvizvarwa zveAmerica zvinopfuura mamiriyoni 10.5 zvaishanyira nyika dzeEuropean Union gore rega rega. Kanzuru yeEuropean Union inoyambira kuti vanhu vanenge vachifambira zvinhu zvine basa ndivo vanofanirwa kubvumidzwa kupinda munyika idzi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatudze zvizhinji.
Nyika dzemubatanidzwa weEuropean Union kana kuti EU dzabvumirana kuti vashanyi vanobva munyika ino yeAmerica vanofana kungwarirwa kana kurambidzwa kuuya kunyika idzi kana vasiri kufambira zvinhu zvakakosha. European Union yabudisa gwaro iri kana kuti tingari pachirungu guidance kunyika dzayo dzese dziri 27 kuitira kuti vangwarire vanhu vanonga vachibva kuno kuAmerica. Izvi zvakonzerwa nekuti wandu hweutachiona hweCovid-19 kunyanyanyanya chipandi cheDelta variant hwawandisa muno muAmerica zvokuti vanhu vakatakura utachiona vakawandisa zvikuru kwazvo. Saka nengo dzeEuropean Union dzakutya kuti vanhu vanobva kuno kuAmerica vakabvumidzwa kuramba vachienda kunyika ikoko kuEurope uko vanozofamba vachiparadzira chirwere ichocho zvinozoita kuti idzo nyika idzi dzeEuropean Union dziremerwe neDelta variant iyo yatekeshera nyika yese, asi pari zvino kuEurope inyika shoma dziri kunyanya kuremerwa nayo sezviri kuitwa kuno kuAmerica.
Izvi zvinobatsira sei sezvo vashanyi vakuEuropean Union vachiuya kuAmerica pavanodira?
Tingati ndoda kuti tijekese zvakare kuti guidance kana kuti chisungo ichi chaitwa neEuropean Union muchirungu vanoiti non-binding, kureva kuti hachisi chisungo chinomanikidzirwa nyika dzese dzeEuropean Union. Yakafanana nechenjedzo yapiwa nyika idzi kuti zviri kwadziri kunyika imwe neimwe chete, asi ivo semubatanidzwa vari kuti vanhu vanobva kuAmerica ngavambomiswa kubvumirwa kuuya kunyika dzekuEurope ikoko dzeEuropean Union nechikonzero chandataura chekuti COVID-19 yanetsa kuno kuAmerica. Saka maEuropeans vaakutya kuti inogona kuyambukira ikaenda ikoko zvikazovanetsawo ikoko. Izvi hazvina kuitirwa America chete. European Union yasungawo chisungo chimwe chetecho chinosanganisira nyika dzinosanganisira Israel, vana Kosovo, Lebanon, Montenegro neana Macedonia ikoko uko. Nyika idzi dziri kunzi dzine utachiona hwakawandisa, saka vari kutya kuti vanhu vanobva kunyika idzi vakaenda muEuropean Union block vanozokonzera kuti utachiona urambe uchipararira wozobata vanhu vakawandisa, European Union yodzokera kumashure mushishi yayo yokurwisana nechirwere cheCovid-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 15 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vemabhizimisi vanokumbira hurumende kuti ivawedzere nguva yokushanda vachiti mabhizimisi avo ave kutatarika. Sangano reJuly 31st Movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzikiswa pamusoro peCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.